manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri, tinosangana zvakare manira nhasi uri musi wemugovera Gumiguru 6 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tukuya nengena, nekuti tikauya tese Zimbabwe takawandisa, mabasa hakuna, chiro tikati tuda kutengesa, anotengera mumwe ndiani, hapana, tikatichiza moo kurarama, handiti kwakatoruka, handiti, kwakatongofanana nebhondi yezvinezvi kuti bhondi riri pa 600, saka kana ndine 600 yangu, ndine 100 bhondi. Saka ndikaenda kumusha ndiri ndiri pari nani. Chero izvinezvi bhondi racho handiti pariri, chero kada unotenga kuZimbabwe $100, utenge chikafu chaunotenga kuno kune 500.
Vanhu vakawanda vanoshaya votizira kuBotswana nepamusana pekuoma kwezvinhu munyika.
Zvinhu zviri kuamba zvakangodai kuoma nokuti sokuzova kwenyu takabuda musarudzo. Sarudzo idzi dzakange dzichikudzwanwa chose. Nyaya iyi haisati yapera nanhasi kunyange zvazvo vamunangagwa vakanzi wahwina neboka rezeki. Asi vachamisa nanhasi vari kukwidza nyaya iyi.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzokurudzira kuti munyika muve nekutaurirana kuitira kuti nyika ifambire mberi. Tichakupai zvabuda mimitambo yemakwikwi eChibuku Super Cup atambwa nhasi muHarare nedzimwe nzvimbo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kupinda muBotswana zvisina magwara ekufambisa akakwana hunonzi huri kuramba huchikwira nekuda kwekuoma kwehupenyu muZimbabwe. Shingirei Madondo anotipa nyaya inotevera.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Evelyn Katsenga avo vanoruka musoro mudhorobha reFrancistown vanoti namo nenzara ndizvo zviri kuvadzinga munyika.
Tinoita tuye kuno kutigara kuno tisina mapasipoti tiri mailegal immigrants kuti kumusha hakusi kugarika nekuti mabasa hasikwani. Plus iko zvino mari yacho iri kunyanya yadzikira zvisingaiti ende zvinhu zviri kudhura hazvisi kutengeka. So zviri nani kuti wozoshanda kuno wobva watenga zvinhu zvako kuno kuenda nazvo kumba.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Melissa Moyo vanoti vanotizira kuBotswana nokuti mafuro emunyika iyi achiri manyoro pane vekumusha.
Tirikuya nengena, nekuti tikauya tese Zimbabwe takawandisa, mabasa hakuna, chero tikati tuda kutengesa, anotengera mumwe ndiani, hapana, tikatichiza moo kurarama, handiti kwakatoruka, handiti, kwakatongofanana nebhondi yezvinezvi kuti bhondi riri pa 600, saka kana ndine 600 yangu, ndine 100 bhondi. Saka ndikaenda kumusha ndiri ndiri pari nani. Chero izvinezvi bhondi racho handiti pariri, chero kada unotenga kuZimbabwe $100, utenge chikafu chaunotenga kuno kune 500.
Mumwewo anoita mabasa emaoko ari muBotswana vaJohn Mamvura vanoti cheuviri chavanowana mushure mekushanda muBotswana chiri nani pane kumusha.
Ini ndivana 3, vana vangu vanogara kuZimbabwe. Saka ndouya ndichikuya ndichisenza kuona kuti ndichidzokera kuZimbabwe kuti vana vangu vabatsirikane. Kumusha hakuna mabasa, zvinhu zvakatioma kana mari yacho haiwaniki.
VaChristopher Mutsindikwa vanotiwo vakasarudza kuuya muBotswana vasina magwaro nokuda kwokuti nguva yavanopiwa pamuganhu ishoma. Vanoti vakazvipira kugara vachiita wakitsi negonzo nemapurisa emuBotswana nokuda kwekuti mari yemunyika iyi ine simba pane yekumusha.
Kuuya kwatinoita kunoku tinenge tichitsvaga kuti tikwanise kuti tisapote mhuri dzedu nenyaya yemaomero anenge akaita upenyu hwemararamiro atee tichiita kana tiri kumusha. Mari iriko tichikombeya nekumusha pakuveko kwayo tinoiwana nenzira yekuti pula imari ichiri kukwanisa kutenga zvinhu zvinokwanisa kuwanikwa zvekupfeka, zvekudya nezvimwe zvese zvinodiwa paupenyu hwemunhu.
Munyori mukuru mubazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBotswana muzvarese kwaKwentiane wakaudza komiti inoona nezvemashandisirwo emari munyika nguva pfupi yapfuura kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kupinda munyika iyi zvisina magwaro ekufambisa akakwana uri kuwedzera. Muzvaretsiyane vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro akakwana ekufambisa zvinosvika zviuru makumi mashanu nemazana mashanu nemakumi matatu zvakapinda munyika iyi mumwedzi waGunyana chete. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Zimbabwe inofanira kubatana zvakasimba kuitira kuti ikunde matambudziko ari munyika. Aya mashoko ari kubva kunyanzvi munyadze upfumi pamwe nezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Zvinhu zviri kuamba zvakangodai kuoma nokuti sokuzwa kwenyu takabuda musarudzo. Sarudzo idzi dzakange dzichikwikwidzwanwa chose. Nyaya iyi haisati yapera nanhasi kunyange zvazvo vamunangagwa vakanzi wahwina neboka rezeki, asi vachamisa nanhasi vari kukwikwidza nyaya iyi. Sazvinochireva kuti vachamisa nokubata kwavakaita madhorobha, vamunangagwa vobata maruzevha pakaita mangange. Saka mukatarisa manyaya dzematongerwo enyika, nyika yakaita nyama yamire nerongo nokuti hapana kunyatsomira zvakanaka. Vanhu vakapatsanurwa kuti vamwe vari kudiviri vekumadhorobha kunyanya avari uku vekumaruwa. Saka naizvozvo dambudziko ravepo iko zvino nderokuti tichitarisana neupfumi hwenyika pane kukakavadzana kuripo maringe nokuti nyika iyi yofamba sei.
Zvii zvingaitwe nehurumende pari zvino mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika, nokuti tinoziva kuti izvo zvinhu hazvikwanisikeke zvichigadziriswa neusiku humwe chete?
Ya, zvinhu zvinofanira kuitwa munyika inenge yakaputsika, a broken country sedu, chekutanga kutanga kuunza vanhu pamwe chete. Tisatambomhanya mhanya kuita chinhu. Vanhu vanofanira kunge vaine kumaorera pamwe, vanofanira kunge vaine kunzwisisa kwekuti matambudziko edu akamira sei nekuti tiri kuenda kupi. Kandoo rimwe dambudziko guru ratinaro iko zvino rokuti vanhu vazhinji vanoona sekuti hurumende yatakura vanhu musaga. Vanhu havasinyatsoziwana kana kuona kuti tiri kuenda kupi. Kando zvinoita kuti kuve nekukahadzika.
Vakanyenze, vanhu vangade kuziva kuti izvo chii chingaitwe pari zvino nehurumende, nokuti hurumende tiri kuiona kuti iri kuedza kukwezva vekunze kuti vauye kuzotanga mabhizinesi avo muZimbabwe. Harisi danho rakanaka here sekuona kwenyimi senyanzvi munyadze upfumi?
Hatisi kupokana kuti hazvina kunaka. Zvakanaka izvozvo kutaura nevanhu vekunze, asi kubaitange hama kuti vatorwa vakutye. Tisati tataura nevekunze vatorwa, munofanira kutanga kutaurirana imimi muri mumba mumwe chete. Imi mabatana vanhu vari mumba, vekunze vanokutyai. Vanoona kuti makabatana, vanouya vasingavhunduki, vanouya vachiyatsoziva kuti tiri kuedza kuyanana nevanhu vakabatana. Ndo chimwe chinhu chatofanira kunge chitanga kuita, kutanga kuyanana isu tiri muZimbabwe kuitira kuti vekunze vanyatsoona kuti ava vanhu vakabatana vanofambika navo.
Vakanyenze, nderipi dambudziko guru rinofanirwa kugadziriswa saizvozvi nehurumende kusanganisirawo bato rinopikisa reMDC?
Chinhu chokutanga ndataura nechekare inonzi nation building, yekuti tiumbe nyika, tive nechinhu chinonzi nyika. Nyika vanhu vamwe chete vakabatana vane chinangwa chimwe vari kuenda kumwe. Iko zvino sekureva kwandamboita pamazombigama paya, hatina kubatana, hatina chinangwa chimwe chete, hatina gwara rimwe ratiri kutevera. Saka chinhu chatinofanira kunge tichitanga kuita ichocho chekuti tiunze vanhu vedu vange vakabatana. Ndo chinhu chikurukuru tisati tatombotaura nyaya yeupfumi hwenyika nezvimwe zvakadaro, nokuti kana tisina kubatana zvinoita sekunge majoka, mbongoro nemombe moda kurima. Hazviendi mberi.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazana reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vachitaura vari parunhare vari muHarare. Dambudziko remafuta edzimotikari rinonzi riri kuenderera mberi zvikuru muguta guru reHarare, umo vanhu vazhinji vari kuswera vari mumitsetse vakamirira kutora mafuta aya. Mumwe mugari womuHarare vakuda musasiwa, vanoti kusarongeka kwehurumende ndiko kuri kukonzera dambudziko iri. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Zviri kuitika nezvokuti mafuta ari kunetsa kuwana, vanhu vari kupanika, saka vanhu vakawanda vari kuedza kutenga fuel at the same time. And zviri kunetsa ndezvokuti magaraji acho ari kutadza kuti achipa mune demand kudiwa nevanhu. So zviri kunetsa ndezvokuti mafuta acho paanobva asvika paservice station nidzika, vanhu vanobva vaita sei, vanobva vawandira chii mafuta aya, saka makiu acho akareba zvisinyatomboita. Saka isu tiri kungoedzawo kuti vanhu vaita sei, vanhu vasarwisane pamakiu ivapo, nokuti panenge pakuti akavhaiolensi kaakuitika futi, nokuti vanhu vari kutadza kuwirirana zvakanaka. Saka tatikotiwo semazimbabwe ngatione kuti ngatirongeseiwo zvakanaka, ngatigarei malaini edu chistedi kutese tichawana fuel. Ndofunga kuti sevataurira kuti reserve bank izvozvi nemaomero atiuja nemaziso edu, matraka acho anenge aakuita sei aakudhiriva mafuta acho kumastation.
Chii chamunofunga kuti chiri kukonzera kuti mafuta aya ashayikwe munyika?
Kusarongeka kweRBZ, kusarongeka kweZANU PF, tinotingati ndo makaupurisi ezvinhu zvacho chaizvo chaizvo, kuti ndo vanhu vari kutadzisa zvinhu kuti zvatofamba. Vachiziva kuti pane mota dzakawanda soso, vachiziva kuti kudiwa mafuta akawanda soo, mari dzacho dzinofanira kubuda dzichibhadhara mafuta ne kune nyika dzekutengesera dzichibuda nechii nenguva yakanaka. Saka pari kuita mabottleneck, pari kuitika nguva dzekuti panomboshoshayika makaronzaki anopinza fuel. Saka tokumbirawo kuti hurumende wedu aitewo planning iri nani kuti tiwane kuti chii vanhu vanowana fuel pavanenge vachikwanisa pavanenge vachida. Takusarongeka kweRBZ yavapangudya, havasisina maideas, vakungofedja fedja. Ende handifungi kuti vangatozwisisa kuti ikonomi iri kufamba sei. Ite zvese zvavakuita zvavakungotidzosera kuna 2008. Saka isu tatifungi kuti hatifungiro kutiwa manew technocrats pamuhurumende yaya vana mutulimu veva vachionawo kuti chii tonawo RBZ governor ari nani, tonawo kuti Zimbabwe ifambe, nokuti isusu tinobvumawo kuti ha zvinofanira kurwadza mishanda zvisa zvanaka, asi tofanira kuonawo tese tirwadziwa including government yaya nevanhu vacho vari muhurumende. Hatingangotiwo vari kufamba nemota dzakanaka, ivo vakambopinda mukiu here? Hatikungoti vakambopinda mukiu, ndosaka vasinganzwisisa kuti chii.
Avo vanga vari mugari wemuHarare vakuda musasiwa, vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Tinourombo Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsapp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudzimai wemutungamiri weAmerica amai Melania Trump vasvika nhasi muCairo kuEgypt, uko vatambirwa zvine mutsindo pagungano ranga riine mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah al-Sisi nemudzimai wavo Nsisa. Mushure mekushanyira muzinda wemutungamiri weEgypt pamwe nemuzinda weAmerica muCairo, amai Trump vari kutarisirwa kushanyira nzvimbo inoyevedza yezvivakwa zveGreat Sphinx. Romania iri kuvhota kwemazuva maviri paurongwa hwekuda kuvandudza bumbiro remutemo yenyika kuitira kuti mutemo ujekese kuroorana sechinhu chinoitwa chete pakati pemunhurume nemunhukadzi. Kuroorana kwevarume chete pachavo kana wavanhukadzi pachavo hakubvumidzwe pasi pemitemo yemuRomania. Makateerera kuStudio 7 animi muchirongwa chinhasi ndini wenyu Rachoto ndiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tina amai Jessica Tembo avo vanoita zvekushongedza nzvimbo pangave pari pamuchato pangave pari pakuroorwa kana dzimwewo nzvimbo dzinenge dzichiitwa zvemafaro. Tinokuchingamidza ine mufaro amai Tembo, mungatitsananguriro kuti makatanga sei basa iri?
Thank you so much. Tinomufaro mukuru kuti ndiri pano nemi. Itanga ndoda kuti makorokoto neaward yamakareceiva kuWashington musi unoonoyu. Makorokoto makuru makati inspire.
Aiwa, tinotenda. Tochipinda yedu muchirongwa chedu, mungatitsananguriro kuti muri kuita mabasa ei ikoko kuDallas, Texas kwamunogara?
Kuno kuDallas, Texas tiri kuita mabasa emaoko. Ndinoshongedza nzvimbo kune vaya vanenge vaine mitambo yakafanana nemichato, mabirthday nemagraduation ne any mutambo wekuti munhu anoda kungocelebratawo zviri kuitika muupenyu hwake. Isusu tinowanikwa tichiuya ipapo panzvimbo kuzoshongedza nekuvagadzirirawo kuvasetera matafura kuitira kuti vaupa vanozotora mifananidzo yavo iyaya zvinenge zvakarongeka zvichibuda zvakanaka. Saka ndo zvatinomirira isu tinoya neteam paground tokugadzirirai imimi makarelaxa zvenyu muchigadzirira mutambo wenyu.
Makatanga rini kuita basa iri rekushongedza nzvimbo uyezve semudzimai chii chakaita kuti mugofunga kuti izvi ndo zvamakuda kuita?
Basa iri ndakaritanga muna 2010. Ndakatanga officially 2010 but mushure mazvo ndaingoitawo zvekungobatsira yende ndichibatsira vanenge vachida kuita mitambo yavo but ndanga ndisati ndaisa mutengo pane zvandaiita. Saka kutanga kwandakaita ndakange ndichireza vana vangu vairi ndiri ndega ndichifunga kuti ndoita sei kuti ndiwane kamari mbichana kekungotiwo vana vangu vasarakidze kuti pamba hapana baba but vawane zvavanenge vachishuvira muupenyu. Saka ndakange ndakagara pambhedha mumwe musi ndichitobvunza Mwari ndikati Mwari ndoita sei panapa. Ndakatonyatsonzwa izwi rake kuti papakati zii svikanzi zvauri kutsvaga zviri mumaoko ako. What do you mean zviri mumaoko angu? Ndipo ndakabva ndatojekeserwa kuti ndinotoita izvi ende vamwe vanhu vari kutobhadharwa nezvo. Ndokutotanga kwandakaita kuita zvekushongedza izvi ndokubva ndatolaunch kampani ndikatonoregister zvisinewo makastoma kutotanga kutouya ende nhasi tiri pano.
Muri kutambirwa sei munzvimbo iyoyi yamunoita basa izvi?
Munzvimbo inei ezvinezvi 10 years later ndopa ndakutonyatsotanga kuona kuti Euphoria Event Planning and Management yato household name yato nemukurumbira zvekutoti vanhu vakatoti Euphoria vanotoziva kuti kuna maitembo vanoita zve Euphoria. Saka kutanga kwandakaita ndakasupportwa zvikuru ne community yedu yemaZimbabwe. Unoziva kana uchitanga unenge uchipolisha up art yako nebasa rako. Saka ndakawana nguva yekunyatso polisha up zvandinoita but ndirikutoona kuti now 10 years later ndakutoita branch into mamwe mamakets ayayi andanga ndisingatombofungira kuti ndichapinda. Ndakuitira maindia, ndakuitira varungu, ndakuitira vechispanyora. Saka ndakutoona kuti zviri kutoramba zvichienderera mberi zvokuti takutofunga kuenda pane chimwe chinhano nebasa racho but uchitanga zvinoita senge zvinorema but dzimwe nguva kutongoramba urimo muprocess nao ndakutonyatsoona kutoti zvinhu zviya zvinenge zvaakutonyatsosvika pandairota kuti zvichasvika.
Kune vamwe vakateererawo vachiti ndingazvigone here zvakaitwa namaitembo munovati chii nyanya madzimai vechidiki?
Madzimai echidiki kunyanya teererai izwi riri mukati menyu uyezve teererai izwi rinobva kuna Mwari because Mwari pavakakusikai vakatoita zvavakaisa mamuri. Musateerere zvinotaurwa nevamwe, musanyanyosheya kurukunzi maita idea kutinda kuda kutanga chaka chishande musati manyanyo vura muromo mchitaona taona because mwene mwene anoya yowe acha kudai opinion yake iye nekuti capacity yacho haana anogona kutoku kanganisai kuti mu initiate zvamafunga kuti muite but chandoda kutaura ndiye kuti pindai mazviri chakaiswa pamoyo wako chitangi it doesn't matter how small never despise humble beginnings chitangi pauta chitangira ipapo even if it means kukanga nzungu kanga nzungu dzako kusvika watozonzi ne Walmart kuno kukana kuti ne okay bazaar chakuda kutostoka nzungu dzako saka chandinongotaura kuti ramba uchita work on your art spend more time pazvinhu this is my purpose. Nekuti even zvikakutorera 5 or 10 years mukaverenga mabiography evanhu vari successful. Mumwe akapedza 10 years asati akambozviva kuti zvichafamba sei. But rimwe gore panozongovhura rimwe door uchipeta wave yaucharider. Or be always open kuti udzidze nekuti hauzive zvese uchitanga. And itongo zvininipise ukazvininipisa uchaona pauchasvika. And zvinoita chete.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Jessica Tembo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda Marvelous ngatisangane zvakare nemuswe mugovera zvondo rinouya. Tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipawo chirongwa chaanotipakurira nemusi wemugovera wega wega icho chinonzi upenyu hwedu kana kuti our lives. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nemutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Maiya tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi nekutiwo ivo sesangano revakarwa hondo yerusununguko vari kuona sei mamiriro akaita zvinhu. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMaiya.
Mazvita enyu.
VaMaiya, tinoona svondo rino guri kutaura zveupfumi vaMutuli Ncube vakaturawo urongwa hwemashandisirwo avanenge vachitarisira kuti angaitwa mari kana upfumi munyika pamwe chetewo nagavhuna Reserve Bank asi vakawanda zvikuru masangano anomirira vashandi neanorwira kodzero dzevanhu vari kuti inzira inotoita kuti vana veZimbabwe vanga vachiita varombo kupfuuridza. Imiwo sesangano revakarwa hondo yerusununguko munoti?
Ini ndinoti vanhu matauriro avanenge vachiita vachiona ndichasenzesa mavara echirungu anonzi democratic centralism. We cannot ignore what people are saying at the moment. And the policies dzakataurwa kana kuti zvinyorwa zvakataurwa nenyaya dzezveupfumi kana zvaiswa muzviito, ndaikumbira nyika yeZimbabwe kuti ipe nguva pfupi kwazvo nokuti rine manyanga hariputirwi. Kana zviri kutaurwa nevanhu nemaonero avo zvanyorwa pasi, izvozvo tichazoona nenguva pfupipfupi. Kana tazoona izvozvo, tinodzokera zvekwari kuti onai izvi zvakadai nezvakadai zvaakuomesera vanhu. Iyoyo pachirungu ndiyo yavanoti evaluation over a short period. People must be able to adjust because zvinhu zvisina kunakira vanhu.
Pane vari kuchemawo kuti hurumende naiyo Reserve Bank of Zimbabwe vakangoisa mitemo iyi neshanduko dzavakaisa munyaya yezveupfumi vasina kuita inganzi pachirungu consultation kana kurowanawo masoro nevamwe veruzhinji. Imi munotiwo?
No. I'm sorry, Jonga. Whoever said that to anyone kutukana kuisa pa electronic media as such may have been a person who was not consulted. Iya hake kuda ari mumwe wa paine vamwe vakaitwa consulted. He can say that government they run vano consulta vano. This is what I know. But uyo akataura izvozvo anogona kunga asina kuconsultwa. Saka ndiri kuti akataura ngatizvinyora pasi because zvine basa. Government may not be, I know, going to talk about uyu munhu ane certain noble idea yaainayo voconsulta vamuasina. Ngatichipai hurumende a little bit of time and then we evaluate zvinhu zvataurwa zvacho.
Kuuyawo nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushayikwa kwaakuita zvinhu munyika, imi muri kuonawo sei dambudziko irori?
No, you see, look, Jonga, pane vakaita mari eriki panyika pano pasi patinogara kusiri kunogara Mwari nevakaita mari pasi paivavo isina kuwanda seyaivavo ndo vari kuita mabusiness ava handi ndizvika icho kwadi chokuti vanhu ivavo pano pasi ndo vane simba rokuisa dzihurumende kana kubvisa dzihurumende saka iye zvino kushaikwa kwezvinhu kunongonditaurira nyaya yekuti vanhu ivava havasi kuda kushandisa mari yavo zvavasiri kuda kushandisa mari yavo kuita business ravo vari kuda kupa basa rakaoma kuhurumende kutsvaga mari yokuti ivo vaite mari ngatitenderane kajonga kuti kubva patakabvira kudhara paya paya tichiri kunetsika kuti vamugabe ngavabve paya even before and beyond vanhu vakanga vari mumabasa ava they have made money they have made profit and the profit normally for my business needs to recapitalize business where are they putting their money saka vanhu vakaita saivavo vanonetsa kuronda isusu takaenda kuzvikoro zvedzinyaya dzezvematongerwo enyika vanhu vakaita mari steric akatsigira hurumende anotsigira zvechokwadi asi kana asingadi hurumende iyoyo anosenzesa mari yomunyika imomo kubvisa hurumende iyoyo
konyaya yekuti mari haichawanika mumabhanga vamahiya asi inowanikwa pamisika mitema mumigwagwa umu muri kuionawo sei
iwo handiti unozviziva kandemire kuti kana mari isingawanikwi kumabhanga vanoendesa mari kumabhengi vanhu haisi hurumende inonotsvaga mari yokuisa kumabhengi zvinoreva kuti mari vanhu vanayo vakagara nayo havasi kuendesa kumabhengi kwacho wochiti gavhumendi tipei mari kuitira kuti vataure masoko ekushata kwehurumende nokuti ivo mari vakaisa pasi pepiro mati dzirimo iye zvinezvi ndiri pa okay come and see matoni ari kupushwa nevanhu ini ndiri kutadza kuzvitengeva vari kupusha matoni mairi mane matatu mari yakaita saiyo vanayo vanhu people have got the money asi ndivo vasiri kuisa mari kubhengi
aiwa ndinotenda zvikuru vamahiya maita basi
tatenda
manga makateerera kumutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko rezimbabwe national liberation war veterans association vadouglas mahiya muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekaya nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
tinotenda jonga nechirongwa chawatipa nhasi totarisira zvakare chirongwa chinonakidza nemugovera unotevera tombotarisa zvabuda mumakwikwi echibuku Super Cup Quarterfinals Harare City 2 Highlanders 0 Chapungu 0 Caps United 0. Sezvo mutambo uyu waita mangange, Caps United yazohwina pamapenalties 4-3. Nokudaro, Caps United neHarare City dzapinda muSuper Cup semifinals. Mangwana, Dynamos iri kutsangana neHerentals muRufaro Stadium. Triangle iri kubanda nawo zvakare neNichirut kuGibo Stadium.
Akanzi bawari tonazi arizunzwe price relaxa nemabedri ma yellow bone nice meno haiva murimi here mari yefodya pamwe ndilandlord yaiva mari yemaroja painzi 6 mapodoro tachinja nemaputi mukunwa whisky here mabepi kana kuti tenga mvura newaya haikona kudzosa change
iwaya ramandipai
bepi haisi danger ndine mari panapa pakumba nekubhengi apo geji riri pafara ndakazadza tengi bhegi rakaro wakunge fight ya manuchi kufunungwa homwezi sechibage chemanuchi
nawo mumhanzi wasana uchiuya kwamuri uchibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc sezvo ngwede yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi vanhu vakawanda zvikuru vanoshaya votizira kubotswana nepamusana pekuoma kwezvinhu munyika nyanzvi munyaya dzeupfumi nezvematongerwo enyika dzokurudzira kuti munyika muve nekutaurirana kuitira kuti nyika ifambire mberi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare mangwana kana muchida kutumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu rechoto ndiri muwashington dc ndokusiyai mina praxedes jeremiah
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 6 Mfumfu 2018 ngoPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama problems amaNdebele lamashona ngakhula ngikhona. Ngiyazwisisa ipheni yangikhona thina sibona ukuthi i-message yona le e-reconciliation and peace ngiyayikhona kupheleza ezanceda abantu.
Inkokheli zebandla lokholo lwesiKristu ye-Renewal Fellowship Church in Zimbabwe bathi bafisa ukutholiswa ithuba lokuhlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa bambonise ngokungenziwa elizweni okungasiza ukuba abantu baxole bamanyane njalo kube lokuthula.
Lokho sokukhuluma ngoziyambi ziyambi lokho ukuthi zifuna ukuchukujamisa asazi ukuthi kumbe ibaba abasibhalele iprogram yethu ye-anniversary thina sithethi le-anniversary njalo uzulu wonke abalandeli bethu bayamenywa mhla ngayelanga.
Umphathi ntambo wezemithelo ledalela ephalamende umnumzana ziyambi ziyambi wethusela umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Jamisa. Njalo kwezemidlalo seliphelele ngomphako iqembu le-Highlanders umncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqotshwa ngele-Harare City. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inkokheli zebandla lokholo lwesiKristu e-Renewal Fellowship Church in Zimbabwe bathi bafisa ukutholiswa ithuba lokuhlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa bambonise ngokungenziwa elizweni okungasiza ukuba abantu baxole bamanyane njalo lokupholiswa kwamanxeba uqobo besithi ngoba ukufuthela nakubuyisela muva impumelelo yelizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkokheli ngaphandle kokuba ilizwe lilungisise umonakalo kwezokuhlukunyezwa kwabantu owenziwa kusukela ilizwe lingakatholi uzibuse kwadala ukufuthelana kalisoze lafa lathuthuka. Umnumzana King Darlington Masenda omunye wenkokheli ye-Renewal Fellowship Church emzini we-Marlborough e-Harare uthi uqakathekile ukuba alalele abakuchoyo uMnangagwa.
This is the way that we feel will correct the situation or the trajectory that Zimbabwe is taking.
Le hiyo ni ndlela esibona ingani ezolungisisa isimo le ndlela elandelwa ngele Zimbabwe. Sichasise lokuba kungani sisithi thina sibona ukungaxolelani kungigoqo obuyisela muva kwempumelelo yelizwe. Sinye siyakholwa ukuba umongameli wethu ulikholwa lwesiKristu. Siyakholwa ukuba engathanda ukuzwa esingakho abe sesithi kuyini esingakwenza ngemva kwalokho.
UMasenda uchaze lokhu ukungaxolelani njengesikwelede somoya.
We believe that the reason why our nation is not prospering and not going forward is because
siyakholwa ukuba isizathu ilizwe lethu limi ndawonye lingathuthuki kungoba kulesikwelede somoya esasibangelayo okuyisikwelede sokungaxolelani okugcwele elizweni lethu. Sikhuluma kanje ilizwe lethu likusibanga lapho lingayindawo kodwa kuqakathekile ukuba uzulu wonke eZimbabwe ukuba baxolelane kulokho okwenzakala ezikhathini zangeminyakeni yangemuva bese sidinga indlela ezokwenza uNkulunkulu angene empilweni zethu asisindise abe sisisa kusibanga lapho sifisa ukuba kuyiso.
Unkosikazi Caroline Masenda ongenye enkokheli ye-Renewal Fellowship Church uthi uyazizwisisa kakhulu inhlungu ezilethwa yokufuthelana phakathi kwemihlobo ehlukeneyo ikakhulu kwabesindebeleni labesishoneni. Uzalwa ngumama wesindebeleni unkosikazi Masenda kuthi uyise engowesishoneni wayakwendela kwabesishoneni njalo.
Ama problems amaNdebele lamashona ngakhula ngikhona so ngiyazwisisa ipheni yangikhona thina sibona ukuthi i-message yona le e-reconciliation and peace ngiyayikhona kupheleza ezanceda abantu.
Uthi indlela yokuxolelana yiyo kuphela engakhulula uzulu weZimbabwe kuloko okwenzakala ngezikhathi ezehlukeneyo embalini yelizwe.
Ipain yabo, it's like kuyenzakala yesterday. It's so real. So says we sisu kuthi sikhulume, all of us sibuye sikhulume, all obuhlungu la ekhulume, abayenzo abakuyenzayo labo bakhulume, sibuye together sikhulume indaba zona lezi.
Abebandlaleli bathi uhulumende ulomlando ukwenza isimo sibe ngesivumela ukuba abantu baxolelane. Bathi kodwa kumele kube yinto esukela phansi kibo abantu kusabalale kuye emabandleni ezokholo. Kusuke lapho kuye eziqintini lasezabelweni kuze kuye fika la kuhulumende. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Umphathi ntambo wezemithetho ledale lePhalamende uMnumzana Ziyambi Ziyambi uthi umcimbi webandla leMTC Alliance wadluliselwa phambili ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wesihudo secholera ukufuna ukugcoba uMnumzana Nelson Chamisa njengomongameli ungaphandle kwesisekelo sombuso, njalo engadilikelwa yimiduli yejele uma bengakwenza. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma kabanzi ngemva kokuvula izindlu zokuthonisisela amacala e-High Court kobulawayo izolo, uMnumzana Ziyambi uthi akukho emthethweni ukuba kube lomunye umongameli ozagcotshwa ngemva kokhetho. Ethi okukhangelelwe ukwenziwa libandla le-MDC kungaphandle kwesisekelo sombuso, njalo kazi ukuthi ngubani okhohlisa uMnumzana Nelson Chamisa.
In fact, that is treason. Once you have a president who has been sworn in, who has been duly elected by the people of Zimbabwe and sworn in by the Chief Justice, and you purport to swear yourself in, you are committing an act of treason, and it's against our laws. So I think whoever is advising him to do that, he is advising him to break our laws as a country.
Loko kubikwa kukhangelelwe ukwenziwa libandla eliphikisayo le-MDC Alliance kokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa ukuba bamgcobe ukuba umongameli ngaphandle kwesisekelo sombuso, njalo kuyi-treason, angazi ukuthi ngubani omkhohlisa kangaka.
Ilunga ledale le-MDC Alliance kobulawayo uNkosazana Thabita Khumalo uthi bona bakhangelele ukwenza idili lokuba leminyaka elithumi lasificamunwemunye belibandla, hathi lokhu okukhulunywe nguZiyambi. Ethi idili labo lama ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera, kodwa bayamangala ngoba ibandla elibusayo selithe laba lomhlangano waba lomdlalo webhola njalo eHarare.
Thina njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa sifuna ukucelebrata iminyaka eyi-19 silokhu zilisa na lezanukezi. Ilungelo lethu lelo njalo kusesisekeleni sombuso. Lokhu sokukhuluma ngoZiyambi Ziyambi, lokho ukuthi sifuna ukugcoba iJamisa, asazi ukuthi kumbe yibaba abasibhalele iprogramu yethu ye-anniversary. Thina sithethi le-anniversary, njalo uZulu wonke abalandeli bethu bayamenywa mhlanayela. Zaliswa ngamapolisa ukuthi zithokozelele leli langa bezitshela ukuthi kulo mkhuhlane wekholera eHarare. Kodwa hayi, sokusavuma thina njengebandla le-MDC ngokuthi impilo kaZulu siyayiqakathekisa. Kodwa okusimangalisayo ukuthi izanu yona yanelisile ukwenza umhlangano eHarare, kabazange bakhethe ukuthi kule kholera. Abadlali benguqu labo bahambile bayadlala, because ukuthi imangalisa-ke ukuthi kanti manje nxa lisithi thina singenza umkhosi wethu ngokuthi kule kholera, kodwa abanye bayafuna. So ilanga leli esilitshoyo ngibekungele ukuhlakazela ukuthi sesile mnyaka eyi-1963 qhubuxana lezanu, njalo sizalithakazelela lelo langa ngoba kukhanya udaba lokholera kaliseludaba olungasenza singenzi lo mkhosi.
Isakhamuzi sakobulawayo osekela i-MDC uMnumzana Love Moncube uthe uChamisa bazamgcoba kuphela ibandla elibusayo lithanda lingathandi.
Mina ngilokhu vele uchamisa thina sizamgcoma lo mizani engafuni funa thina sizamgcobe benguye umongameli ophatha intambo eziphezulu. Sizatsho ngoba na hayi lokhu esikubonayo into sezikhwela mjokojo akusacaci ukuthi kuhamba njani. Uchamisa ngesifuna ebe umongameli. ZANU PF yatshontsha la ma-election bariga bathini akucaci. Sosifuna yena uchamisa bemgcobe benguye. Mongameli wethu.
Elinye ilunga le-MDC Alliance kobulawayo, umnumzana James Nyoni, uthi basekela uChamisa ukuze bahlale kuhle, nanko intengo yempahla iqongile, lamafutha ezimota awatholakali.
UChamisa siyamsekela thina ngoba sifuna ukuthi kube lo tshintsho, sibili utshintsho lokuthi abantu beZimbabwe bahlale kuhle. Khathesi sile problem efuel asiyitholi. Izinto emashopu zikhwelile, so akula lutho. So impilo yakhona senzima ngoba even noma ukuthi ule bond, ibond engalisebenzi uyabulalo, kodwa kuyafaka ukuthi awula lutho ngoba liyarethwa. So kunzima kakhulu, so simsekelela khona lokuthi izinto zibe right, abantu abethu laba just bethole i-future e-right.
Uhulumende weZimbabwe umise umhlangano webandla le-MDC kumaviki ambalwa adlule, bethi ulakho ukumemethekisa umkhuhlane wesihudo sekholera. I-MDC ithi akukho enhlelweni zabo ukuba bagcobe uChamisa njengomongameli, kabazi ukuba ibandla elibusayo likuthathaphi lokho. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube izolo ugcine useguqula ukuhlawuliswa komthelo okumele ubhadalwe lapho kusetshenziswa imali kagetsi oma monetary transfers, esithi amasenti amabili okumele abhadalwe kudola ngalinye kuzamele iqalisele lapho umuntu ethenga impahla elentengo ephezu kwamadola alishumi. Amankampani ayabe ehlawulisana ngale indlela, lawo kasoze abhadaliswe lomthelo leholo lezisebenzi, ukubhadala imithelo kahulumende lakukhansili, lezinye indleko zokubhadalela ngemali yakwamanye amazwe azisoze zabhadaliswa lomthelo. Lezimali eziyabe zisetshenziswa nguhulumende ukuthenga loba ukubhadalisa ngogetsi lazo azisoze zabalalomthelo. Iphephandaba le-Newsday libike ukuba uNcube ucine eguqula kancane lomthelo, iningi selihlabe omkhulu omkhosi lisithi lokhu kuzadalela abantu abaningi lamankampani inhlupho. UNcube ukhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukubana zibe lesineke kusenzeka lenguquko engaba nzima ekuqaliseni, kodwa ezakwenza impilo ibe ngcono emuntwini wonke nxa sokusebenzeka lula. Uhulumende sesenelisa ukuqoqa kuhle indleko zakhe kuzwa kubhajethi. Singakachapheli ngale esigabeni sethu sesibili sohlelo lwethu lolu, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Umkamongameli weMelika unkosikazi Melania Trump ufike eCairo kwele Egypt lamhlanje, lapho amukelwe ngumongameli Abdel Fattah al-Sisi lomkakhe unkosikazi Entsah. Ngemva kokwethekelela isigodlo sikamongameli, uphinde wethekelela isigodlo sommeli weMelika kwele Egypt. Wazogcina ngokwethekelela indawo ezakhiweyo ezama-pyramids kanye lasesithombeni ese-Great Sphinx. Kuthi-ke inhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba e-United Nations isethule isicelo emazweni womhlaba sokubuthanisa izigidi ezedlulwa kancane ezingamashumi amahlanu zamadola 50.5 million yokuphathisa ekuncedeni inkulungwane phose ezingamakhulu amabili 191,000 zabantu bakwele Indonesia abawele ludubo ngemva kwengozi yokuzamazama komhlaba ebangele eyinye njalo ingozi eyetsunami. Okwamanje ikelani silifake ezandleni zika Chris Gandhi esinika uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
lingali chona njani izilukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo sobhuku weLower Gweru umnumzana Matthew Nketa. Ya, owakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba Gandi, lapha ukhuluma lo sobhuku Nketa eLower Gweru.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapha?
Ye, ngapha eLower Gweru kathethi ngikhuluma nje ngimele ihlanganiso okuthiwa yi-Women Action Group. Ihlanganiso le imele amalungelo abomama labantwana abangamantombazana. Kungakho iyakhuthaza ukuthi izakhamizi ezeLower Gweru ikakhulu ezelatshwa eklinika yeLower Gweru Mission, yeLower Gweru Adventist, ezelatshwa emakepesi clinic, ezelatshwa emaboleni clinic, ezelatshwa kotumbire clinic eShakari, ukuthi kazibe kwazi ukuthi kulohlelo eluqhutshwa yile inhlanganiso lweawene ukwazisa izakhamizi ukuthi i-abortion, ukuthithwa kwezisu, kwenziwa kuphela ezibhedlela emaklinika, kungenziwa emakhaya, ngoba kuyingozi ngakusenziwa emakhaya.
Manje lithi kwenzelwe ngapi njengoba lesibhedlela esinye isikhathi sizwa kuthiwa abavumi?
Hayi, khathesi le inhlanganiso esikhulumisane lohulumende bavumelana ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi enze i-abortion kumbe akhiphe isisu akaye kwenzela esibhedlela, angakwenzeli ekhaya. Ekhaya kuyingozi ngale indlela, ngobane nxa kuthithwa isisu kusemakhaya ulwazi lulutshwana lokukhipha isisu, but esibhedlela abaomongikazi bakufundele khonokho ukukhangela umzimba womuntu. Umuntu ongumama ulamathubi ngaphakathi ayiwagcina umuntu. So nxa kuthitha emakhaya ngapha, amathubi lawana ayaba affected kumbe avaleke, kumbe zona izinto ezisetshenziswayo ukukhipha isisu ziyaphambanisa kube nama-infection azadala ukuthi empilweni nxa esefuna ukuthi abe lomntwana ehluleke. Kathi nxa eyabe ekhithelwe esibhedlela nxa ngalezo sikhathi esefuna ukuba lomntwana akuzi kumkhathaza.
Kanti vele kuyabe kutheni nxa bona omama sebefuna ukwenza i-abortion?
Into ebangela khonokho baba Gandhi lozulu wonke weLower Gweru leZimbabwe yonke ukuthi umama ufika kuleso sigaba sokuthi afise ukukhipha isisu, ngoba engxe umuntu oyabe emnike leso sisu esedisaphile, kumbe engxe umama lo uyabe nxa erethiwe umuntu angamaziyo umntwana lowo uzama ukuthi ngiwakobani, uzamgcina njani. Yikho ngezinye zezizathu ezibangela ukuthi umama afike kuleso sigaba. Kungakho yikubona umuntu enjengami ngingubaba ngikhuluma into ze-Women Action Group, ngoba umama ukuthi aze azithwale ngubaba. So kule inhlanganiso sikhuthaza abantu bayaba ngobaba, wonke umuntu ongubaba kusukela emajakeni kusiya kubobaba abakhulileyo, ukuthi baxhasane lale imbono yokuncedisa omama. Babekwazi ukuthi umama ukuthi aze afise ukukhipha isisu, imbangela enkulu ngubaba, ngoba ubaba wethu isikhathi wenza khonokho ngokubalulekile.
Manje kona kuyakhuthazwa yini ukuthi bayenze i-abortion njengoba kukhanya kuyingani into elihlazo engavunyelwa la ngeBhayibheli?
Izimo ezinjalo Gandhi, njengobana ngisitsho ukuthi umuntu orejiweyo, erejwa emnyameni onje njengalo yimi kuwo khathesi, abantu angababoniyo ebusweni, kodwa azithwale umuntu womuntu angamaziyo, ukuthi umntwana lowo amthini. Uyabona ukuthi kunzima. U-Kes 29 lokazi.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa uZulu?
Ye, ngivalelisa uZulu. Ngiqinisa kakhulu izakhamizi zeLower Gweru ezelatshwa eLower Gweru clinic, ezelatshwa emakepesi clinic, ezelatshwa emaboleni, ezelatshwa kotumbire, ukuthi sifisa ukuthi ziyefika emakliniki azo umumo eziwubonayo olokwenza le-abortion ngendlela ezenzakalayo. And abantu mfisa babekwazi ukuthi ukukhipha isisu eklinika akubophisi, okubophisayo ukukhipha isisu emakhaya. Njalo ngiyabakhuthaza ukuthi zona izakhamizi ezelatshwa kulamakliniki zizame ukubumba ama-WhatsApp group ukwenzela ukuthi information ile bayishare bakhokisane ngokuthi kuhamba njani ukuthiwa kwezinto okuningi sizakwazisana emoyeni ensukwini ezizayo sisa babe aware ukuthi uhlelo lolu ngolukahulumende ngolwabantu sizosiza impilo zabantu ngoba impilo zabantu zisengozini nxa sokusiyekela abantu bekhitshwa izisu emakhaya ngabo.
Hayi, sibongile kakhulu, ube lobusuku obuhle.
Ngibongile baba Gandhi, lami ngiyalibonga umsebenzi oluyenzayo madoda asisebenzeni phiye phambili.
Lo-ke bekungusobhuku we-Lower Gqweru umnumzana Matthew Nketa ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande Lilali.
Asibongeke uChris Gande ngokusinika uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Okwamanje sengilifaka ke ezandleni zikasithandekile Mhlanga esinika ke ezibathelane labesifazane. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosazana Justina Mukhokho, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project. Umthethwandaba waphezulu weHigh Court usanda ukunquma ukuthi ahlawulwe amadola azinkulungwane ezilikhulu elilamajumi amahlanu i-$150,000 ngemva kokuthunjwa kwakhe kanye lokuhlukuluzwa ngomnyaka ka-2008 esetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Ukuhlukuluzwa kwabesifazane kuyachiyana lokuhlukuluzwa kwabantu besilisa. Sathunjwa kwakulamadoda kodwa indawo lapho okugcinelwa khona izibotshwa zindawo ezalungiswa kukhangelelwa ukuthi zindawo ezizasetshenziswa ngamadoda. Okutsho ukuthi njengomuntu wesifazane nxa ungephulelwa ilungelo lakho ulapho ukuhlupheka kakhulu ukwedlula owesilisa ngoba kulakho okuningi oyabe ukudinga njengomuntu wesifazane ongasoke ukuthole kodwa kuyabe kuba lula kumuntu wesilisa. Ukhona umama wethu njiwe konke lo mntana akhe wayelethuye. Kwakunzima ukuthi enelise ukuhlala kuleyo ndawo njengokuhlala esasekwenza thina ngoba yena wayelo mntwana. Ungaya ezitokisini okuthiwa ngamtel emapholiseni akula ndawo yokugeza. So nxa usesikhathini wena ungumuntu wesifazane uza kuyagezanga awukutholi ukuthi uhambe uyogeza. Ngakulo mntwana kuba nzima ukuhlala kulezo ndawo ngoba indawo lezo mina laphela khona emathathi. Ukuthi ngicabanga ukuthi umuntu olomntwana angahlala njani kuleyo ndawo. Engathunjwa labo ngo-2008 baneendaba zabo ezikumthethwandaba. Kodwa ukuthi ngizwisisa ukuthi indaba lezo kuyini okuziphicayo akuzwakali. Ngoba baningi abantu bakuleli abafuna ukuthi indaba zabo nazo zilalele.
Sabona laphana sesiya kukhetho lina njengenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project kukhona elakubonayo okwehlukileyo ukuthi abesifazana babengaphathwanga kuhle kulabo esilisa.
Sakubona kakhulu ukhetho lwedluleyo lolu lube lukhetho lubandlulule kakhulu abantu besifazana. Abantu besifazana basetshenziselwa ukutshaywa, basetshenziselwa ukutshaywa ngamazwi. Amanye amazwi akhona angenelisa ukuthi ngiwakhulume ngomlomo wami. Okuningi obekubhalwa ku-social media ngabantu besifazane yizinto ebezisihlukuluza kakhulu ukuthi kade kuyini okwenzakalayo. Ekugcineni sinkulingani kuhambelana nenani labesifazane eliqine lingena kudalela ephakende izini kumakhansili lokunye okunjalo ngoba vele ukhetho lwakhona belulolaka kwabesifazane.
Uthe ngaphambilini kwalingxoxo lanxa umuntu engaphiwa imali akuthobi ezinye izilonda.
Akukhambelani vele ukuthi ukukhangele. Ngiqede isikhathi esingaba ngamaviki amathathu ingekho emzini umntanami engelamama, umamami engelaye umntanakhe, obhuti bami bengelaye usisi wami. Angazi ukuthi bona labo bonke bangakwana yini ukuthi bathotshwe yona le imali engitholileyo. Ngemva kwalokho ngiphuma ukuphila kwakhona bekunzima. Sengilesikhathi khathesi ngihamba ukuthi ngihambe ngiyokhuluma lengcithi ezibona ngabantu ababe beshukuluza ukuthi senelisa ukuthi lathi siphile impilo efana leyabanye, kodwa akulula. Ethatha isikhathi eside kakhulu ukuthi wena sengihambe uhambo lolu sokungcono. Ngoba kwesinye isikhathi wehluleka ukuthi ulale. Kwesinye isikhathi owakwenziwayo uyakubona kusenzakala emehlweni akho. Kwethusi. Kungaba lokunye nje okukwethusayo okwenzakalayo. Njengesikhathi lapho kwathunjwa khona uyitha iZamara, ngibuyele ku-2008.
Kodwa kukhona yini lapho abantu abasiwa khona kubodokotela? Uhulumende engathi ngama-services lawana awe-mental health.
Uhulumende asikakuboni. Mina uncedo engilitholileyo ngilithole kubantu abazimeleyo. Into esiyikhuthaza uhulumende ukuthi ayenze. Lakhathesi sikhangelane lo msebenzi ophambi kwe-National Peace and Reconciliation Commission. Kuza kuba nzima nxa kungela ndawo zona lezo ezenza ukuthi kube nokuthobiwa kwabantu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loNkosazana Justina Mukhoko, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyambonga ke uSithandekile Mhlanga ngosinika uhlelo Women's Forum. Ngwezemidlalo lamhlanje seliphelele ngumphako iqembu leHighlanders umncintiswano walonyaka owenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqotshwa ngeleHarare City nge-2 kanya namhlanje emini. Intathele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iphuku lomqeqeshi weqembu leHighlanders uMathinda Ndlovu elokuphakamisa isicoco seChibuku Super Cup alisela kufezeka ngemva kokuba abafana bebhoso betshaywe nge-2 kanya liqembu eliphethe lesi sicoco eleHarare City emdlalweni oluqhutshelwe esigodlweni enkundleni yeRufaro namhla emini. Iqembu leHarare City lihlohlelwe nguWilfred Mubirimi kanye loWilliam Manundo ngehlandla lakuqala lomdlalo, yikanti iqembu leHighlanders lona likhuthe umbekwa kule mizuzu elitshumi umdlalo uqalile. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMathinda Ndlovu ukuthi ukukhutha umbekwa yikho kuhle kwaphazamisa abafana bakhe iningi labo okungabadlali abasakhulayo.
We all witnessed the game, normally when youngsters get an
opportunity. Siwubonile sonke umdlalo njalo kusuka kube nzima ukuthi abafana baphakame. Nxa bengathola ithuba elinjengaleli esilitholileyo, behluleke ukulisebenzisa, kodwa kukhona engikubonileyo abakwenze kuhle ukugoqela ongalahli imbeleko ngokufela.
Komunye umdlalo wenkezo yeChibuku Super Cup odlalwe namhlanje, iqembu leCape United lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano ngemva kokunqoba eleChapungu nge-4-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Isikhathi besiphelela amaqembu engutshikilo bhanqa kungela qembu elenelise ukulithayela eMambuleni. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo, umqeqeshi weqembu leCape United uLloyd Chitembwe uthe yena akahambelani lenkulumo yokuba iqembu lakhe selingaphakamisa linkezo ngemva kokuphuma masinya kwamaqembu aqhuba kuhle kumncintiswano weligi iZimba Mgodi zelitshele Platinum.
You can't win it until you play the last game and making sure you win the last game. So
awungeke unqobe ungakadlali uphumelele kufinali, kodwa sizimisele ukulwisa size sifike emaphethelweni. Njalo njengeqembu silokuthokoza okukhulu ukufinyelela kulesi sigaba somncintiswano.
Imidlalo yesigaba se-quarter final yenkezo yeChibuku Super Cup iqhubekela phambili kusasa, lapho iqembu leDynamo selizemukela khona eleRentals enkundleni yeRufaro, kuthi eleTriangle lizanqikelana leLenitroot ngaseGibo. Imele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubekele phambili. Inkonkele zebandla lokholo lwesiKristu eRenewal Fellowship Church in Zimbabwe bathi bafisa ukutholiswa ithuba lokuhlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa, bambonise ngokungenziwa elizweni okungasiza ukuba abantu baxolelane bamanyane. mpati ntambo weze mitetu leta lele parlamende wetu sela mkokele we MTC mnamzona Nelson Chamisa kwetu weze mitlalo selipumile ikambule Highlanders mnunduswa na walonya kawenkezo yichibuku supaka sikibage lapa ushe lulitulo la mshlanji olivalelisa yu mpratisi Jeremiah.